Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 14/2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo nhatu dzebato guru rinopikisa reMDC Alliance dzinonzi hadzisi kuzikanwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti ratanga kutsvaga vanhu vose vakambosangana nemunhu wekupedzisira kubatwa nechirwere checoronavirus anova wechimakumi matatu nenomwe wekuchinoi ane makore makumi mana nemaviri. Munhu uyu haana nhoroondo yekufamba kunze kwenyika kana ruzivo rwekuti akasangana nemunhu ane chirwere ichi, zvinova zvinhu zvinovhundutsa zvikuru nyanzvi munyaya dzezveutano sezvo zvichireva kuti vanhu vari kurwara nechirwere ichi vanogona kunge vakawanda asi vasingazvizive nekuti vari kuvhenekwa utachiona uhu vashoma. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi muZimbabwe vave gumi nevatatu uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, mapurisa nemauto ari pamaroadblocks anonzi ave kuita achiita mashoma. Asi vanhu vari kusungwa vachinzi vatyora mutemo wakadzikwa wechimbi chimbi kurwisa chirwere ichi vari kuramba vachiwanda. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro nhatu dzakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori, asi kusvika pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vanonzi vakapambwa vanoti muzvare Johanna Mamombe vanova mumiriri weHarare West mudare reparamende, mutevedziri wasachigaro weYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori wezvokufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDC Youth Assembly vaStephen Chuma.
Pari zvino tafamba nzvimbo dzinosanganisira idzo Harare Central Police Station, uko kwatange taziviswa namuzvare Johanna Mamombe kuti ndoo kwavaya kachengetedzwa nemapurisa. Tazosvika ipapo tikanzi havasi kuwanikwa, havana kumbogara vasvika panzvimbo iyoyo. Ndokuenda zvakare kunzvimbo yavasungirwa kunova ikudhuze neHarare Showgrounds, inova iyo inomanwa nepolice station yekuMilton Park. Tikasvika kupolice station yeMilton Park, mapurisa akakonfirma zvakare kuti havana kugara vaona ikoko. Asi izvi zviri pachena kuti maleaders edu eYouth Assembly, muzvare Cecilia Chimbiri vanova vice chairperson yeYouth Assembly, Johanna Mamombe honorable Harare West constituents nadeputy organ Netsai Marova vaabductiwa nevasori vehurumende. Nokuti vese vari vatatu vataura nevanhu vakasiyana vavari close navo vachikonfirma kuti vari paHarare Central Prison. Saka naizvozvo seyouth assembly tinochivimbo chekuti paHarare Central ndo pavachiri nanhasi.
Mboedza were kutaura nevakuru vemapurisa uye vari kuti kudii?
Tamboedza kufonera assistant inspector Ponyati, vano vasina kukwanisa kubata nhare yavo. Tikaedza zvakare taura nemukuru wemapurisa weparare central office in charge of law and order. Vataura iwo kuti vatatu ava havana kunge vamboonekwa kana kunge vasungwa vakaenda panzvimbo yeHarare Central Police Station.
Izvi zvinoreva kuti vechidiki vakumbomira kuratidzira here? Zvinenge zvamira sei paurongo wenyu?
Zvunhu zvakamira manyama amire nerongo munyika yedu. Naizvozvo hatigoni kupeta maoko vanhu vachifa nenzara. Hatigoni kupeta maoko zvunhu zvisina kumira zvakanaka munyika, especially panguva inoyi yatakatarisa zvakare nedambudziko re-COVID-19. Zvichireva izvo kuti kuratidzira kana kuti ma-demonstrations sekutaura kwatakamboita isusu achaenderera mberi, zvingadai kupararira nyika yese kusvika matambudziko evagari agadziriswa, kusvika zvichemo zvevechidiki zvagadziriswa.
Ko vamwe vanoti ino haisi nguva yekuratidzira sezvo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus?
Hongu ichokwadi kuti takatarisana nedambudziko re-COVID-19, asi as if that is not enough, senyika tatarisana futizve nehurumende isinganzwi kuchema kuvana veZimbabwe. Tatarisana futi nehurumende isinganzwi kushaya chikafu kuvana veZimbabwe. Saka naizvozvo hatigoni kupostpona kana kumbomirira, nokuti upenyu hwevanhu huri panjodzi, especially katakatarisana nenyaya yekuti vazhinji vari kuchema nzara mudzimba, vazhinji vari kuchema kuti zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka, maprize ari kukwira every day, uye hurumende iri kutaridza kuti haina kana solution yekuti ibatsire pamatambudziko ari kutarisana nevagari. Saka naizvozvo hatigoni kuramba tichipostpona kana kuramba takamira tichiwedzera dambudziko pamusoro pe-COVID-19. Zvingatobatsira chose kuti isusu vechidiki titaridze kunyunyuta kwedu kuhurumende, so that ivo vano actawo according, nokuti tikasadaro vanhu vese vangaparara noti nokuda kwechirwere che-COVID-19 chete asi nenzara.
VaStephen Chuma, mutauriri wevechidiki veMDC Youth Assembly, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu. Chitevera musangano wakaitwa kuMount Pleasant neZuro pakati pemasangano anomirira varairidzi, vamiriri vehurumende nevamwe vane chekuita nezvedzidzo. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvihurwe. Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa: kuwanisa varairidzi vose nevana vezvikoro mamaski, uye kuona kuti mabhenji muzvikoro anoenderana neurongwa hwokuti vanhu vagare vakatarangana. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo, asi Dr. Joe vati hurukuro dzichiri kuenderera mberi sezvo pane kuwirirana kuti utano hwevarairidzi nehwevana vechikoro huchengetedzwe.
Musangano uyu wanga uri at provincial level, saka zvimwe zvingava zvisina kubuda zvakawanda zvatinofunga at national level, asi musangano waratidza kuti Ministry of Education haina kugadzirira kuti zvikoro zvivhurwe. Ndoo saka yanga yadana inonzi all stakeholders meeting paprovincial level kuti vanhu vapangane mazano. Zvabuda ipapo ndozvekuti zvikoro zvinokwanisa kuvhura chete tichienderana nemastandards akaseta neWorld Health Organization.
Mastandards amuri kureva aya akamira sei?
rimwe rama standards ndirinotaura kuti zvinofanira kuzovura zvaratidza kuti denda recovid iri rinenge risingachipararire rabata zvikuru ne Ministry of Health kana kuti rapedzwa harisisiko ndo zvinopa kuti zvikoro zvikwanise kunge zvidini zvichivhurwa. Zvimwe zviri kudawo varairidzi ndezvekuti hurumende inge ichikwanisa kupa anonzi madisposable masks kuvana vechikoro vanopfuura 4.5 million nevarairidzi vanopfuura 134,000. Zvekare hurumende inenge ichifanira kukwanisa kufumigeta zvikoro izvo zviri almost 10,000 kaviri pazuva makuseni nemanheru pano vana vapedza kudzidza. Zvekare panenge pachidiwa ratio kuti iideredze tiinde pa 1:20. Hapadiwi ratio zvega, zvinoreva kuti nezvokugara madesk aya akagadzirwa vanhu vaviri kana vatatu kugara, zvinodawo kuti pawane madeski anenge achigara munhu umwe kuti tikwanisewo kuti tiite social distance, uyezve nekuona kuti varayiridzi vamwe vapinzwawo basa nokuti varayiridzi vagara vari vashoma, uyezve hazokwanisi kutiite iyoyo social or physical distance inodiwa zvichienderanawo necovid.
Kunyaya yezvikoro zviri kushandiswa mukurwisana necoronavirus yambokurukurwawo here?
Kune zvikoro izvezvi zviri kushandiswa kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vane covid vanenge vachibvawo ndokwavanogara muquarantine, saka zvinofanira kuti kutoita risk assessment inenge ichiitwa neMinistry of Education pamwe chete nemateacher unions neveMinistry of Health kuti zvideclarewe kuti zviri safe before vana vechikoro pamwe chete namateacher vatsika kunenge kwakadaro. Pameeting haitwa ndokuti Ministry of Education iri ill prepared zvikoro kuti zvivhurwe zvikuru sei koto rino rechipiri. Kuzvipira kwehurumende kuti zviitike ndokuchazopa kuti zvikoro zvivhurwe nokukurumidza kana kuti zvinonoke kuvhurwa.
Munotarisira kuti hurumende ichatambira zvese izvi here, uye munoona sekuti vangazvikwanisa here sezvo vachigara vachitaura kuti havana mari yokuita zvinhu zvizhinji?
Tinotarisira kuti hurumende iite zvakatopfuura zvakadiscussa izvi kuMount Pleasant, nekuti apa hapana zvekuda kuita shortcut. Tiri kudhila noupenyu hwevarayiridzi, tiri kudhila noupenyu hwevadzidzi kana kuti vana vechikoro. Saka hongu hurumende inogara ichichema kuti haina mari, asi apa tinotokurudzira hurumende kuti ione kuti zvaita izvi kana tichida kuti ramangwana renyika rive nechiedza, uyezve kuti varayiridzi nevana vechikoro vararame, uyezve nenyika irarame. Nokuti kuzvikoro uku kune vana vanobva kwakasiyana siyana, tine zvikoro zvine vana vanosvika kuma 4,000. Saka tikada kuita shortcut kunoita mariro akawandisa munyika, uye tinouraya upenyu hwavana nokuti tinoziva kuti varayiridzi ndio mabest managers yehuman resource kana kuti the world's best resource inova yevana vadiki vanozova neramangwana rakanaka. Saka tinotarisira hurumende kuti ijekese pfungwa, idzikise pfungwa ende iite zvese izvi kuti zvikoro zvigozovhurwa zvakanaka pane kuti tivhure tichida kuvhurira mariro.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinonzi dziri kuramba zvekunzi dzisaenda kuparamende kuti dziratidze kutsutsumwa kwadzo mukudzingwa muparamende kwevamwe vavo. Mudeli News nekare muchevedzeri wegurukota rinoona nezvechidiki vatino machakaire vanoti hurumende ichashandisa mari kuti vana vasina pekugara vachigara mumigwagwa vakwanise kudzidziswa zvingavabatsira kuti vararame. MuNews Day, kambani yeEconet inonzi yakatenga ikaunza munyika zvinoshandiswa mukuvheneka vane coronavirus zvinoita zana rezviuru kubatsira vanofanirwa kuramba vachishanda harawa nevamwe. Chronicle rinoti nzvimbo yange ichivheneka vane coronavirus mublawayo yambomira kuita basa iri kuchinzi havasisina zvinodiwa pakuita ongororo idzi. Yade nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko vekustudio 7. Ini ndini tiri muno muSouth Africa. Tinobvawo kumusha uko kuZimbabwe uko. Vedu vetaneteka kuno. Tafane zvara tiri kuno kuSouth Africa. Vedu vetatambura isu. Tinokumbirawo zvekuti mabhazi ari kutaura kuti ari kutora vanhu kuno kuSouth Africa. Vasvikawo nekuno kunonzi kutiyando. Vatitakurawo kuno nesuruva kuendawo kumusha. Apota svikisaiwo chichemo ichi tiri kuno kutiyando.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwawo Robert Shabane ndiri paCape Town. Ndaida kutaura pamusoro pezviri kuitika mubato reMDC Alliance. Ndiri kuzwawo vamaMPs here veMDC Alliance vamwe vari kuti havasi kudzokera kubasa. Vamwewo vachiti upenyu hunozooma nekuti tinowana mari through Parliament nezvimwe zvakadaro daro. Ini ndoda kutaura pamusoro kutaura navo ivo maMPs vose anotungamirwa navachamisa. Kuti kana vari ipapo apa mapositioni avari ayo haizi nyaya yekuti tinotambira mari kana kuti tinoita sesei. Chavanofanira kuziva ndechekuti vari kutungamirira mhuri yeZimbabwe. Zvemari izvo asi zvemisusu paMDC hatiite zvemari nekuti vanhu vachiri muhondo, vanhu vari kurwa. Saka havafaniri kutarisira kuti hatizotambire mari dzedu, tinozofambisa sei, tinozodzingwa muParliament. It's not about kudzingwa muParliament asi kuita kugadzirisa zvinhu because havangakontinue vachishanda vachidzingwa nemunhu asiri webato ravo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kugadziriswa, zvinhu izvozvo zvinoda kumiswa. Saka ngavambomira kutaura nezvekuti tinorarama through Parliament. Isusu hatifunda kuti vararame through Parliament but tatoraramo seruzhinji rweZimbabwe. Thank you my rabbis.
Makadi kuvana mukoma Jonga nevamwe vachamarari vose veStudio 7. Ini zita rangu ndinoitwa Chibaba Solomon, ndiri kuno kutembisa Ivory 2. Ndoda kutaurawo zvangu ndakanangana nezviri kuitwa navamonzura navakomiti kuti ndivazivise kuti zvavari kuita izvo ndokunonzi kuzama lake kutengesa mungai parufu. Zvavari kuita izvo hazvina kana zvazvinobatsira. Havana chavanowana mukati mavhiri. Vari kuda kuzama, vari kushandiswa kuita zvinhu zvisingazogoni kuvabhadhara.
Kazuva yavashamarari veStudio 7, ndini Francis Kudya Kudadirwe, ndiri kuno kuGuruve. Ndiri kuda kutaura pamusoro pezvaitwa neNamibia neBotswana. Variratidza kuziva ndozvinoratidza vatungamiriri vanoziva izvozvo. Dai zviri zvovabatanidzawo Zimbabwe vavatisowo pachinzvimbo ichocho tiwanikwe tichifamba navo, tichifambawo pakati tichifambidzana. Miganho iyi inototiparadzanisa ukama. Dai zviri zvaitwa dziri nyika dziri nhatu kana nyika dzese dzeSouthern Africa dzabatana seizvozvo vanhu vachingofamba madiro zvese nhamo yose ingadai ichipera. Iye zvinotarisa imone Zimbabwe ine nhamo, tinongori nenhamo. Nhamo kani taneta nenhamo isu. Tiri kutambudzika muZimbabwe kudarika vamwe. Kudai zvikaita saizvozvo tinenge tichingofambawo tichiendawo kuNamibia tichinotsvaga mabasa tichishanda tichingoburitsa chitupa chete. Tarisai pasipoti yave kudhurai. Tinoiwana kupi mari yacho ye 250 3 bond? Tinoiwana kupi yekutoresa pasipoti? Zvakare pasipoti dzacho hadzimbobuda kana kana vanotora inobuda mheno ku19 gocha nhembe. Ndinotenda muStudio 7 vaunza chirongwa chakanaka.
Makadiko, makadiko, hama zangu Studio 7. Nukwasa iwo ndri mtereri we Studio 7. Asinda wana omkana kwa na namba zenyu kuti ninge nchitaura one pa ndri muno mu South Africa. Ndri muno mu Joburg. Changu yawo ndri muenzi ndashanyira vana vangu ndri murume ane makore makumi matanhatu nemanomwe. Asinda ndaida kudzikira kumusha asinda kavharigwa ne lockdown. Asi ndinofara kuteerera zvirongwa zvestudio 7 nyari ndiri kumusha kuZimbabwe. Zvino ndiri muno muJoburg ndiri kutsvakawo nzira dzokuda kuziva kuti todzokera sei kumusha nekuti ndashungurudzika vana vangu vakamira mabasa zvimari zvandanga ndasungirwa zvo ndidzokere kumusha. Ndangosungira zvimwe zvakutoenda zvichiparara ndichishandisa kuti vange vachiwana chikafu chekudya. Saka taidawo kuziva kuti todi kutichitaure nevakuru vekuZimbabwe hatisati taziva kuti tingazvifambisa sei. Tinokumbira Studio 7 kuti kana muchigona kutibatsira mutibatsirewo tapota tiri vana veZimbabwe todzokerawo kumisha yedu sezvo takanga tauyawo kuti tizotsvaga rubatsiro kuvana tiwane chikafu. Vana vanga vati vaimuzvitora chikafu. Saka mazuva edu ekudzokera akatodarika nekuda kwecovid-19. Saka taidawo ruzivo ndotenda Studio 7 kuti inotibatsira nekuwana rumwe ruzivo rwakawanda.
Nechondinetsa ndechekuti uyu zihambe zihambe uyu ari kuti anogona kukana mapepa ake matare achipikisa sei mutongo wapiwa nematare dzimusha pamusoro pamaMDC. Saka zvoreva tikazaa kuti yacho ndoiri kukutidzira kamakakati amwari pakati pemaMDC apa iye unogwadziwa nei hazviri nonzi tatindiri kuJoburg.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Matuni gumi nemana muAmerica anoti ari kuongorora chirwere chisingazikanwi chatanga kuonekwa muvana chinofungirwa kuti chakabatana necoronavirus. Dunhu reNew York rinoti rawana zana revana vane chirwere ichi, icho chinonzi chakafanana nechimwe chirwere chinonzi Kawasaki disease. Vachipa humbowo mberi kweparamende yeAmerica nemusi wechipiri, chiremba vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vakayambira hurumende nemagavhina muAmerica kuti vangwarire chirwere chave kutanga kuonekwa muvana, vachiti chirwere ichi chinoratidza sekuti chine hukama necoronavirus. Dr. Frank Guni vanopedzisa rondedzero yavo vakatarisa chirwere ichi chanangana nevana vadiki.
Hurumende dzematunhu ndo dzakatanga kuona kusanduka kana kuti chirwere ichi zvazoita kuti task force kana kuti chikwata kana boka riri kutungamirira kurwisa kwecovid-19 muno muAmerica kuti vataure kana kuti vape yambiro kana chiziviso kunyika yese kuti takuona zvimwe zvisinganzwisisike. Tiri kuona kuti vana vadiki vanga vachizikanwa kuti vana vadiki vashoma vari kufa nechirwere checovid-19. Vazhinji vana vanorwara vanobatwa nechirwere ichi havaratidzi kurwara kana kuti vanenge vasina masigns and symptoms. Kunyange vanoita masigns and symptoms vazhinji vavo vari kukurumidza kupora vorarama.
Chave kuonekwa pavana vadiki iko zvino chii?
Kwapera mavhiki akati wandei taakuona kuti vana vadiki especially mainfants vacheche nevanhu vati kurei makids vaakutanga kuzvimba kumhendekedzo kwetsinga zvinofanana nechimwe chirwere chagara chichizikanwa inonzi Kawasaki disease kana kuti Kawasaki syndrome.
Kawasaki syndrome iyi ndiyei Dr. Guni? Mukatitaurirawo zvishomanana pamusoro payo musati maenderera mberi.
Hongu, ichi Kawasaki syndrome chirwere chakada kuita serashi chinowanikwa muvana vadiki. Chine mastages akata matatu. Chinozvimbisa tsinga nhete dzekumakumbo vamwe vanoita muviri wese asi kunyanya dzikumakumbo nekuzvigunwe votanga kufunuka ganda rekoko ndiyo Kawasaki iyoyo muchirungu tingati chinokonzera inonzi vasculitis kana kuti inflammation yemamedial nemasmall vessels zvinoafekta zvakare mambabvu watinoti lymphatic system yemwana neganda nemamucous membrane kana mukanwa mukati memukanwa zvekare tinogona kuona Kawasaki disease iyoyo saka zvata Kawasaki disease chirwere chagara chichitozikanwa kuti chiriko asi chirwere chisingangoitiki nguva dzese it's a very rare disease inogara zvayo kwemazuva mashoma anoona sometimes 2 weeks but chirwere chinorapika chagara chiriko but zvatiri kuona iye zvinoizvi kuvana vadiki vanenge vapora kubva mucovid-19 taakuona kuti vana ivavo vakuita kuzvimba ikoku kwakada kufanana neKawasaki disease but it's not really Kawasaki yacho saka pari zvino hapasati pava neungwaru kana kuti neruzivo rwakakwana kuti tinyatsokunzwisisa kuti ukama huripo hwecovid-19 neKawasaki huri papi
pane zera here revana vari kuratidza zvamuri kutsanangura izvi kana kuti vana vese zvavo
kuona vana vane mazera ari pasi pemakore mashanu kana kuti vanosvika makore mashanu ndo vazhinji vari kupresenta nekuzvimba nekuputika kana kuti kufunuka kwekuzvigunwe uku kwechirwere icho chichi saka kupindura mubvunzo wenyu vana vacheche cheche kusvika tingati kubva kuzero kusvika pa5 years ndo vana vatiri kuona vari kuratidza iko kufunufunuka nekuzvimba uku
tataura pamusoro petask force yekuwhite house inoona nezvechirwere checoronavirus yambiro yairi kupa ndeyekutii
task force yenyika inotarisira kurwisana nechirwere ichi iri kupa yambiro nechiziviso kuhurumende dzese dzematunhu nehurumende yenyika yese uye kubazi rezvedzidzo kuti izvi zviri kuitwa nehurumende zvokuti ngatikurumidzei kuvhura makambani uye kuti vana vadzokere kuchikoro zvine dambudziko rekuti chekutanga vana ava kunyange vakange vapora kubva kucovid-19 nokuda kwechirwere chaakuuya ichi tinogona kudzokera kumashure mukurwisana necovid-19 nokuti vana ivavo vanogona kuzonorwara nechirwere icho chichi
izvi zviri kuitika kuvana zviri kuitika muamerica mega here kana kuti zviri kuitika kunyika dzese dzine coronavirus
taakuona kuti kubritain zvaakutanga kuonekwawo zvakare asi kune dzimwe nyika china somuenzani zvatisi kuona uwandu hwevana vari kunzwa nechirwere ichocho south korea hatisi kuonawo zvakare uwandu ihwohwo hapana ari kuziva kuti sei zvakamira zvakadaro kune mamwe mativi epasi rese kungava kunana africa kuasia kana kunokwese hakuna kumwe kuzhinji kwatiri kunzwa zvekare kuti vana vari kuita dambudziko rimwe chete iroro saka pane zvakawanda zvatisati taziva nechirwere ichi zvekuti tikada kumhanyira kuti ngativhurei tidzokere tinogona kuwirwa nedambudziko rakakurisisa kupfuura ratiinaro america ikatogwadama kuwira pasi chaiko ndo yambiro iri kupiwai
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare kuvirginia muno muamerica nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro nhatu hadzisi kuzikamwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvihurwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.